Yes, thank you, Jesus. Thank you for this time. I know I'm going to make it in the name of Jesus.
Vaimbi vemuZimbabwe vanoita basa ravo vari kunze kwenyika vanoti vanonetsekana zvikuru nenyaya yekutambirwa munyika dzavari kugara kunyangwa hazvo vamwe vavo vari ivo vanobatsira kutsikisa nziyo dzezvizvarwa zvemunyika dzavari kugara. Toisen Tadengoma Mariramwembe muimbi anobva kumberengwa uye achitsikisa mimanzi ari kuCape Town kuSouth Africa. Toisen anoti vanomanikidzwa kuti vaimbe nziyo dzavo nezvizvarwa zvemuSouth Africa kuitira kuti nzimbo dzavo dziridzwewo pane bvumiro munyika iyi.
Kuno kuCape Town tine machallenges akati one day sezvizvarwa zveZimbabwe, especially kana takatarisa panyaya dzemusic, because kana takatarisa kuma radio stations emuno muSouth Africa hatisi kupiwa mukana semaZimbabweans ekuti tinge tichikwanisa kuisa music yedu paradio ekuti inge ichiridzwawo ichitererwawo nezvimwe zvizvarwa zvemaZimbabwe zviri muno muSouth Africa.
Toisen, uyo anozikanwa nemimhanzi yakaita sa I Will Survive, Whispering Hope, Makanaka Jesu nedzimwe nziyo, anoti havasi vaimbi vekuZimbabwe chete vari kushungurudzwa asi kuti vaimbi vese vasiri vemuSouth Africa.
With the power of holiness, I'm going to live.
Toisen anoti muSouth Africa mune vanhu vekuZimbabwe vakawanda zvekuti South Africa yaigona kuita mari nekuvapa mukana panepfunyuro dzavo.
Chavanenge vachida mostly ndechekuti kana uchiita song uite song yacho une mumwe munhu wemuSouth Africa, then munhu wemuSouth Africa ova ndiye achakumiririra kuma radio stations nekuma TV stations emunomo.
Mumwe muimbi George Shangara uyo anoti akatanga achimba nevaimbi vanosanganisira vashakabvu Edwin Hama naPio Farai Macheka uye Businqwe anoti kunze kwerusaro raganda apo neapo haanake zvimhinga mpinyi zvaanosangana nazvo kuPerth kuAustralia uko kwaakavamba chikwata chake chinonzi Shangara Jive mugore ra2001. Zimwe nziyo dzaShangara dzinoti Mukoma ndomutevera na Nyama Musango.
Tane nguva tiridzira muno, saka vanhu vanoita zvemhanzi yekuZimbabwe chai chai tisi totomirira Zimbabwe, totowevha flag yedu yekuZimbabwe nemhanzi yedu yeShangara Jai.
Mumwe muimbi ari kuSouth Africa nditaderera mabvudzi uyo ave kunzi Shemi asi aimbozivikanwa achimba saShem and Nathan. Shemi uyo anotsikisa nziyo kuSouth Africa dzinoti African Queen, Haruwe, I Remember, anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvaimbi vekuZimbabwe vari kuSouth Africa nekuti nyika iyi ine humbimbi ndoga pane zvemimhanzi. Shemi anoti kusiyana kwemitauro ndiko kunokonzerawo kunetseka kwevaimbi vekuZimbabwe muSouth Africa. Asi kana vaimbi vekwasa kwasa vekuCongo vachiimba nziyo dzavo dzinofarirwa munyika zhinji dzemuAfrica, sei vaimbi vekuZimbabwe vachitadzawo izvi?
Industry iriko ndeyekuti maZimbabwean marecord labels ariko, they actually go out kunotsvaga music yekunze kuti iyo dzizotengeswa kuZimbabwe, but they do not go out vachinotengesa music yekuZimbabwe kune dzimwe nyika. So maZimbabweans, I see it senyika yekuti munhu wese angoita chinhu anogona kuuya kuzokudhambira zvinhu zvake kuZimbabwe.
Kunyanga hazvo zvakadaro, Shemi anoti kuora mwoyo hakubatsiri nekuti muimbi wega wega anofanira kushinga kudzamara abudisa chipo chake chekuimba. ndaka mirira Studio 7 ndiri mu Washington DC ndini Tanonoka Wande.
It's all about the way you talk.